manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, mbudzi 4, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndimi Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nechiti ndezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu umwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa odzoka kubva kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kuScotland. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba moramba kuti ndo vari kutsika madziro kuti sarudzo dzemabyelections dziitwe. Varairidzi voronga kuratidzira panguva yekunyora bvunzo dzeO level neA level. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rinoti munhu umwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevana kana kuti 4684 vanhu makumi mana nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisirawo vana vechikoro makumi maviri nevaviri kumasvingo izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine makumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 133,091 vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine makumi matatu nezvitatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 3,336,079 vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu negumi nezvisere zvine zana nemumwe kana kuti 2,618,101 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kubva kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kuScotland. Misangano ichiri hayo kuenderera mberi kusvika musi wa12 mbudzi uye nhasi kwanga kuchitsvagwa nzira dzekuderedza kushandiswa kwemarasha aya anokanganisa mweya wekufema. Asi nyika dzinoshandisa marasha kunyanya dzinoti China, America neIndia dzaramba kuzvipira kuderedza kushandiswa kwemarasha nezvikamu zvanga zvatenderanwa. Apo pasi rose riri kushushikana nekuchinja kwemamiriro ekunze uko kwaive kukonzera kusanaya zvakanaka kwemvura vamwe varimi vekulupane vari kukwanisa kuramba vachirima zvisinei nekushomeka kwemvura vachishandisa unyanzvi hunoita kuti vazive huwandu hwemvura inodiwa muzvirimwa zvavo kana kuti climate smart technology muchirungu. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Amai Linda Ncube avo vane makore makumi mashanu nemasere ekuberekwa vanoratidza kufara vachibatsirwa nevamwe kupepeta nekuisa mumasaga gohorawo regorosi. Amai Ncube ndeimwe yenhengo makumi matanhatu neimwe yechongo kweirrigation scheme iyo iri kumaruwa ekulupane mudunhu reMatabeleland North. Varimi vemubatanidzwa uyu vaive vambomira kurima gorosi kwemakore matatu apfuura nekuda kwekushomeka kwemvura yavanoshandisa kudiridzira kubva mudhamu rechongokwe. kunyangwe avo vachifara kuti vakawana goho rakanaka, amai nguve vanoshushikana nenyaya yekuti mvura yemudhamu inokasika kupera nekuda kwekusanaya zvakanaka kwave kuita mvura, uyewo nekuti vanodiridzira minda yavo vachishandisa migero izvo vanoti zvinopedza mvura.
Tiri kutsvaka nzira yekuti mvura ichiuya panapa nedzimwe nzira zvisingarasi mvura. Sekuti pamwe masprinklers anenge ari nani.
Nekuda kwekuona dambudziko rekushaikwa kwemvura pachongokwe, mamwe masangano anoshanda akazvimirira ega ari pasi pemubatanidzwa weSizimele Consortium achitungamirwa nesangano reDanchurch Aid rekuDenmark akachera migodhi miviri iyo yave kushandiswa nevarimi kudiridzira nenzira yedrip irrigation chimwe chikamu chemahekita 24 chinorimwa nevarimi ava. Pasi pechirongwa chimwe chete, varimi ava vakadzidziswa kushandisa michina midiki isinganetse kushandisa, uye amai nguve vanoti izvo zviri kuvabatsira mukurima kwavo.
Anotipatsira kuona kwatinorima kuti mafertilizer atinoisa akafamba sei mumaplants edu, and anotipatsira kuti tione kuti mvura yatinoisa yakaita sei. Zvimwe nguva tinoisa mvura yakanyanya ndobva yaisa mafertilizer etukure nechirimo. Zvimwe nguva tinononoka kutera mvura then maplants over afa. To mchina iyi inotipatsira kuti tione kuti kwatinorima kwakaita sei.
Amai Kati Wendlovu ndemwe nhengo yechongoko irrigation scheme.
Pakutindiridza neflood apa tatichingomwaya mvura every Monday tichingodiridza. Saka iyoyo zvavakatiisira izvi zvinotiratidza kuti mvura ichakawanda pasi atidiridzi. Fertilizer ichipo atiisi.
Kunze kwekurima zvirimwa zvakadai sechibage negorosi, varimi vechongokwe vave kurimawo muriwo, madomasi, mabutternut, magaka nebinzi izvo vanotengesa kuhwange, Victoria Falls nebulawayo. Varimi ava vanorima minda mina, uye mumunda mumwe chete mahekita 6 nechidimbu. Murimi mumwe chete aine chidimbu chake muminda iyi. Amai Ndlovu vanoti zvisinei nedambudziko rekushomeka kwemvura, vanoona vachiwana pundutso mukurima.
Taimbogara mubulawayo kwemakore esai. Akazoti 2006 baba aperekwa nebasa, ndikavasiya kubulawayo ndikauya inini kunoko kumusha. Ndikagara ndikaona kuti hapana zvinondibatsira, ndikauya ndikajoina kurima muirrigation. Pavakazoonawo kuti kurima kwakanakawo, vachingouya vachidzokera chiya vakazosiyako vakauya tikabatsirana kurima.
VaChristopher Moyo avo vane makore 45 ekuberekwa vakasiya basa ravaiita rekuchengetedza nzvimbo muguta reBulawayo makore 10 apfuura kuti vavewo nhengo yechongoko irrigation scheme. Vanhurume vechidiki vakawanda munzvimbo dzemumatunhu ekumatebeleland vanowanzoenda kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa neBotswana, asi vaMoyo vanoti havana kumboita pfungwa iyi.
Since datanga every year ndokwanisa kudzidzisa vana vangu, ndokwanisa kudya nevana vangu tikwane tese, and ndine mombe dzangu dzazitenga 3 irrigation, ndine madhongi, ndine mbudzi, ndine musha. So kana nditarisa vanhu vari kushanda kuBulawayo, vamwe vari kushanda kuSouth Africa, tasangana same age, ndoona kuti aiuyu maybe ndomupfuura mumwe tichienzana.
Senzira yekuwandudza chirongwa chekurima kuchishandiswa ruzivo runoita kuti varimi varime zvine ungwaru pachongokwe, pane inonzi muchirungu automated weather station, iyo inoshandisa magetsi anobva kusimba rezuva. Nzvimbo iyi inoongorora zvose zvine chekuita nemamiriro ekunze, kusanganisira kupisa kana kutonhora, kunaya kwemvura nekuvhuvhuta kwemhepo. Zvose izvi zvinotumirwa nekombiyuta iri pachiteshi ichi zuva nezuva kumuzinda weMeteorological Services kuHarare, uye muzinda uyu unozozvishandisa kuzivisa varimi ava nezvemamiriro ekunze. Vatandanani Ndlovu, murimisi webazi reAgritex kuLupane.
These things help the farmer to minimize water usage and maximize his output by minimizing the production cost.
Zimbabwe yave nemakore akawanda yakatarisana nedambudziko renzara nekuda kwezvikonzero zvakawanda, kusanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura. Chikamu chesangano reUN cheUnited Nations Development Program UNDP chinoti gore rakapera vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vaive vakatarisana nenzara munyika. Dzimwe nyanzvi dzinoti kushandisa unyanzvi hwechizvino zvino kunogona kubatsira zvikuru kuti varimi varwise kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 pachongokwe irrigation scheme kuLupane, ndini kudzanai Msengi.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba varamba mashoko ekuti ndo varikuramba kuti sarudzo dzemabyelections dziitwe vachiti mitemo yeCovid-19 yakadzikwa kuchengetedza vanhu yakapa kuti zvimwe zvinofanira kuitwa pasi pebumbiro remutemo zvimbosendekwa parutivi. Izvi zvinosanganisira sarudzo dzakamiswa kwenguva isina kutarwa. Mumashoko avatumira kuStudio 7 vachipindura mibvunzo yedu panyaya yesarudzo dzemabyelections, amai Chigumba vatiwo mazuva esarudzo anotarwa nemutungamiri wenyika achinzwa kubva kuzeki nekugadzirirawo kwainenge yakaita. Amai Chigumba vatiwo nyaya iyi itori kudare High Court zvinovasunga maoko. Muparamende munonzi mune zvigaro 20 nezvisere zviri kuda kukwikwidzwa, uye makanzuro mune zvigaro 100 nezvishanu, izvo zvakonzerwa nekudzingwa kwevanonzi vakaenda kuMDC Alliance kubva kuMDCT, kufa kwevamwe uye vamwe vakadzingwa kuZANU-PF. Asi Sachigaro wesangano rakazvimirira rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti sarudzo dzave kufanira kuitwa.
Zimbabwe Election Support Network inotsutsumwa zvikuru nokungopostponwa kuri kuitwa mabyelections akanga achifanira kunge akaitwa kare gore rakapera munyika. Sokuziva kwenyu, pane mavacancies akaitika mumaconstituencies nomawards akawanda gore rose rapera iri. Kubva muna March chaiko kune mamwe byelections aifanira kunge akaitwa, muna April kune mamwe byelections aifanira kunge akaitwa. Ese iwawo akaendeswa kumberi pamusana pokuti tanga tasangana nedenda recovid-19.
Asika chirwere ichi chichiripo, pane zvachinja here vamakoni?
Nokufamba kwenguva takaonawo kuti dzimwe nyika dzanga dziri kuita mabyelections nemaelections. Vana Burundi, vana Malawi, vese vakakwanisa kuita maelections avo gore rakapera. Takaonawo zvakare iyo zeki pachayo ichigadzirira protocol yavaiti ndo protocol yaizoshanda pakuita mabyelections. Uyezve yakanga yatotara zuva ra5 December 2020 kuti ndo zuva richaitwa mabyelections munyika. Asi takaona hurumende ichimisa zvese izvozvo, uye zeki yakateerera hurumende payakabudisa statutory instrument yakakwanisa kunge ichimisa mabyelections akanga achifanira kunge aitwa.
Sei dzakakosha sarudzo idzi?
Mabyelections yakakosha zvikuru pamusana pokuti kune 28 maconstituencies asina vamiririri munyika out of 210 constituencies. Kunewo maward 105 asina vanovamiririra mumawadhi imomo, mumakanzuro imomo. Zvichireva kuti pane ruzhinji rwevanhu rakawanda chaizvo rusina vamiririri munyika, rusina vamiririri kubva gore rakapera. Zvinova zvinhu zvisina kunaka nokuti zvichemo zvavo hazvikwanisi kunge zvichisvika kumusoro ikoko, nokuti hapana ari muconstituency mavo kana kuti ari muward mavo anogona kutura mashoko aya achiaendesa kumberi.
Muri kupa kurudziro yekuti kudii kuzeki?
Kurudziro yedu iyo ndeyekuti zeki ichitanga kuona kuti ingaita sei kuti mabyelections aitwe nechimbi chimbi, nokuti panguva ino kusaitwa kumabyelections kuri kuita kuti tisatevere bumburo redu romutemo rinotaura kuti mabyelections anofanira kunge achiitwa within 90 days. Zvinotabuda zvikuru kunze kwe90 days. Saka tinofanira kuti tidzokere zvakare mukati mebumburo remutemo, mutemo wenyika nokuita mabyelections. Uyezve tiri kuona kuti hurumende yacho pamwe chete nezeki vanenge vari kutapurirana kuti akamisa mabyelections ndiani.
Sei muchidaro?
Uku hurumende iri kuti iyo hatisi takamisa mabyelections nokuti hatisisi tinoita maelections. Ukuwo zeki ichiti aiwaka statutory instrument yakaburitswa nehurumende gore rapera iyi, statutory instrument 225A iyoyo yakaita kuti maelections mabyelections aya asaitwi. Saka zeki inofanira kutora mukana uyu nepamusana pakuti hurumende yati hainei nechokuita nemabyelections, kuti ichitevedzera protocol yayakagadzira mabyelections anga anenguva asati aitwa aitwe nechimbi chimbi.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutongi wedare rame jesiriti kwa mutare, Valentine Mukwengi, nasiwa badarisa marie chibatiso inoshika madora juru shitatu, jema RTGS, kuwasungwa makumi mawiri na wasere, awakasungwa na msuwe chipiri, apovaira tizira pa kambani ye Mangode Anjin, wachipomera mosha kambani kusabata zvakanaka vanhu, uye kukanganisiwa nharaunda yavo. Mutoro wedu Naulwe Damoyo, anotipa nyaya iyi.
Mukwengi vaudza vasungwa ava kuti vasakanganisa mabasa ari kuitwa pakambani yeAnjin vachiti vasasvika chinhambwe chemamita zana pedyo nayo. Vati vasungwa vagare padzimba dzavo dziri mumagwaro edare uye vasavhiringidze vafakazi panyaya iyi. Vasungwa ava vanzi vadzokere kudare zvakare nemusi wa 22 mbudzi gore rino apo mhosva yavari kupomerwa ichatanga kutongwa. Rimwe remagweta riri kumirira vasungwa ava vaCosmas Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvabuda mudare. Izvi zvatsigirwa nerimwe remagweta evasungwa ava vaRichard Ncube vanoshanda nesangano reZimbabwe Environmental Law Association.
Tinoona kuti dare yatonga zvakanaka uye nyaya yabuda zvakanaka nekuti papasina mareasons anganga akanyanya angaita kuti vasapiwa bill nekuti vanhu vanogara machiyadzo imomo vane pekugara pavo paka pari verified ende uye hakuna kumwe kwavanganzi vangaenda vachitiza dare.
Vachuchisi venyaya iyi vanoti vasungwa makumi maviri nevasere ava vachitungamirirwa naSabhuku Robert Chiyadzwa avo vane makore makumi mapfumbamwe kuberekwa vakaputsa hari dzedoro range rabikwa pakugadzirira mhemborero dzekuvhurwa patsva kwekambani yeMangoda yeAnjin nemusi wa 28 Gumiguru. Vasungwa ava vanonzi zvakare vakaparadza matende epagungano iri vachinyunyuta nekusabatwa zvakanaka kwevashandi vepakambani iyi nevaridzi vayo vekuChina. Vagari ava vanotiwo vanoda kuti vave nechikamu chinosvika 10 kubva muzana chevashandi vepaAnjin sezvo kambani iyi iri kuchera munharaunda mavo. Vakuru vekambani yeAnjin vanonzi havana havo kumhangara chiitiko ichi kumapurisa vachida kugadzirisana pachavo nevagari vakavimbisa kudzoka nemusi watumbudzi kuita musangano vose nechinangwa chekunzwisisana. Mushure mekutadza kuuya kwevakuru veAnjin ava kumusangano uyu sezvange zvarongwa vagari vanosvika mazana mana vakaungana pamba pavanyumeni Chiyadzwa vatsamwa vakaronga kuratidzira pamuzinda weAnjin vachitungamirirwa navanyumeni Chiyadzwa Sabhuku Robert Chiyadzwa uye navaShadrack Chipise. Vairatidzira ava vainge vaine zvinyorwa zvakanzi Anjini wauraya zvipfuyo zvedu, wauraya mafuro, madhamu, nzizi neminda yedu yekurima nezvimwewo. Kuratidzira uku kunonzi kwakazoita mhirizhonga pakarohwa vamwe vashandi nevaridzi vekambani iyi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndine Lweda Moyo.
Sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kuronga kuratidzira kwakasimba panenge ponyorwa bvunzo dzeA neO level gore rino richiti harisi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende gore rino yaedza nepose painogona kugadzirisa nyaya dzemari yemihoro uye vanowedzera vashandi mari chete ndokunge vava namari. Asi ATUZ inoti kupfachurwa kwakaitwa mari nemutungamiri wenyika achienda kuScotland nendege inonzi yakahaiwa nemari inosvika miriyoni imwe chete kuAmerica munongedzo wekuti mari iripo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weATUZ Albert Masaraure.
Nguva yareba tichifugama pamberi peaimbulaya wedu anenge hurumende tichichema chema nenyaya yekutambura kwatiri kuita kuti murayiridzi angatambiri here 16,000 iyo mbeu 10 kg yechibage ichiita 17,000. zvaita kuti tisvike pakuti murairidzi hachina chiremerere, haana pekugara, hakwanisa vana kuchikoro, hakwanisa kudya, hakwanisa kutipira transport, hakwanisa kuwana health care nezvimwe zvose zvinotatsurwa kuti munhu wese angadai achingozviwana hake. Saka tati apa tasvika hapachadi kuramba tichiumbira, hapachadi kuramba tichikumbira. Tasvika apa kuti ngatichitumirei meseji ine mutsindo yatichatumira kuhurumende kuti vazive kuti murayiridzi munhuwo, ticha munhuwo anoda kudyawo.
Muri kuronga kuratidzira rini?
Kuratidzira uku kuchauya panguva yemazamanishoni. Tiri kuronga mangwana patichapedza misangano yedu neutungamiriri hwedu, tichaburitsa gwaro rekuratidza kuti zvichangurongwa uchange uchifamba sei, uyezve tikuramba tichibataurawo nevamwe vemama union tichivakumbira kuti vanzwisise kuagency yenyaya yekuti tirwisai tiri pamwe chete. Saka mazuva achatarwa, asi pamazamanishoni ipapa pachaita manyamamire nerongo kusvika varayiridzi vatambira mari inokwana.
Asi kagurukota rezvevashandi vamavhima vakaudzaiwo Studio 7 kuti pari zvino vamboedza nepose pavanogona kuwedzera vashandi mari, vangazokuwedzerai ndokunge hurumende yawana mari inokwana kuwedzera vashandi.
Hurumende iyi ndiyo hurumende imwe chete iri kukwidza vanhu ndege kuenda kunana Scotland vachibhadhara $1 million. Ndiyo hurumende imwe chete iri kufanda maluxuries evanhu vakawanda. Ndiyo hurumende imwe chete iri kudeclare kuti yachengetedza mari, mari yacho yawanda, iri kuita surplus, budget surplus. Uyezve ndodzi hurumende imwe chete iri kutiudza kuti ikonomi yakudzoka panzvimbo, ikonomi yarongeka, zvinhu zvarongeka in their own words. Saka isusu tiri kuti mukurongeka kwezvinhu izvi isu hatidi kukwira ndege, isu hatidi zvinodhura. Tinongodawo zvinhu zviri basic. Tinoda kupfeka nhumbi dzine chimiro, tinoda kugara panhu pane chimiro, tinongodawo zvinhu zvinoita kuti tarisike sevanhu. Saka kana hurumende ichiti yazama inenge ichinyeba.
Mutungamiri weAtwiz Valbert Masaraure vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzoka munyika nhasi vachibva kumusangano weCOP26 uri kuGlasgow kuScotland, uko vakaudza musangano uyu nemusi wechipiri kuti Zimbabwe iri kutadziswa kurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Vehurumende pamwe nevebato riri kutonga rezanoPF vanoti uyu musangano wakabudirira chose sezvo vamunangagwa nechikwata chavo vakashandisa mukana uyu kukurudzira kuti zvirango zvibviswe uye kugadzirisa ukama hwenyika nenyika dzekumawirira. Asi vanopikisa vanoti uyu musangano wakatambiswa mari yakawandisa vachipomera vamunangagwa mhosva yekuenda nechikwata chevanhu chakakurisa chisina zvachakaburitsa ikoko kunze kwekudya zvavo nyika rutivi. Musangano weCOP26 wakatanga musi waGumiguru 31 uye unotarisirwa kupera musi wa12 Mbudzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezanuPF Dr Simba Mavhaza avakanga varikuwo kumusangano uyu pamwe nasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America watawanda dzokora. Tatanga nekubvunza Dr Mavhaza kuti vanoona sei nezvemusangano uyu.
Ndo musangano wakabudirira pamisangano mizhinji yatibatana nezvayo. Mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakakwanisa kusangana nevatungamiriri venyika dzakasiyana siyana yatingatiya on the sides of the meeting. Vakakurukura nekutaura mamiriro akaita Zimbabwe nepatinoda kuti tibatane nevamwe in developing the country. Vakakwanisa zvakare kuwana kusangana nevemabhizimisi vakaita meeting nawo nezuro yavakanga vari kubvunza vanhu kuti tingagadzisa sei nyika yedu yeZimbabwe. Takawana vemabhizinesi vakawanda vakauya vanopfuura mazana yatingati breakfast meeting yakaitwa muGlasgow imomo muguta rinonzi Blantyre, ravakabvumirana kuti vari kuda kuuya kuZimbabwe vari kufara nemashandiro ebasa ari kuitwa naPresident.
Vadzokora manzwa zvataurwa naDr Mavhaza munoti
uyu ndoro rwendo rwakangoitwa asi haruna zvarwakapa vana veZimbabwe. Musangano weCOP musangano wakasimba chaizvo watinokurudzira kuti vanhu vange vachienda, asi ukatarisa mari yakashandiswa vamunangagwa nevamwe vavo dove gavanga vakara vaine vanhu vanopfuura 100 pamusangano iwoyo votarisa mari yavakashandisa vachipinda muhyatt jet zvisina kuitwa nevamwe mapuresidendi ose ari muno tichitarisawo kuti zimbabwe ndiyo nyika iri pasi pasi panyaya yeupfumi panyaya yekupa vanhu mabasa votoona kuti iyi ndo mari yakatambiswa votarisa iyo speech yacho yakaitwa navamunangagwa ndiyo here maspeech yakashandisirwa mari inopfuura $1 million uchitarisa kuti ana zambia vakangoshandisa $10,000 saka izvi tinotogumbura nekuti ZANU-PF yakawanza atinoti maside shows aiitwa vanhu vachionekwa vachimwadoro vanhu vachionekwa vachifara uku vanhu vekuzimbabwe vachitambura
Dr. Mavaza, nyaya yekunzi Zimbabwe yakaenda nechikwata chakakurisisa zvekuwesta mari kana kutambisa mari.
Chinondoza ndechekuti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa. Vadzokora vari kuremerwa nebasa rekufunga kuti chakaitika. Rekadi kuti ndovatsanangure nechekutanga mutungamiriri wehurumende haana kuuya nevanhu vanopfuura 100 ende hakuna kana akatombodziratidza vanhu vacho kunze kwekuvavata kuri kuitwa nevanopikisa nevakavenga hurumende. Dai mukaziva kuti paCOP26 manga kune over 25 African leaders vakatora center stage to demand climate justice and greater support from the richer nations. Vanga vasiri kukumbira mari havana kuenda kunotsvaga mari iyi wanga uri musangano wekuona kuti tingadzivirira kuurayiwa kwenyika yatiri kurarama isei. Chepiri hakuna changa chiri kuitwa chiri kunzira navadzokora paya kune majirativhangi edoro. Vanhu vakangokutadza kunzwisisa zvakaitika. Vakomana vakaonekwa vakatenga zvitengwa kana kuti doro rakanga riri matroli vachienda kuisa mumotokari. Dai vakanzwisisa paiva neinonzi gala yakarongwa nezanu-PF UK. Official delegates vakabva kuZimbabwe tichisanganisira nevafundisi vehurumende nevasiri vehurumende nemamwe mapato akasiyana siyana vanga vari 82. 55 from the government side with over 15 pastors or 15 fathers kana baba mukonori vanga variko Roman Catholic saka machechi ese anga akamirirwa yakamirirwa kuti tigotaura kuti mwari wadaidzwe panyaya yekurwisana nemamiriro ekunzaya kwete kuita zvekuti ngaapinde mukomana agopinda paiyo nyika ichiparira kudai.
Maita basa Dr. Mavaza. Vadzokora ndinoziva kuti muri kuunetseka kuda kupindura pindai tinzwe.
Kungoti Dr. Mavaza dokta wekunyepa ndozvataa kuziva chero vateereri vepano pavoa vanongoziva kuti murume uyu anouya kuzonyepa chete ivo vamavaza ivava varipo papa vanotoziva kuti ndivo vakaburitsa mari dzekubhadhara ma50 pounds evarungu vaya vamaiona vakakunga zvibhakera vasingatozivi kuti chii chiri kuitika vanenge vasina vanhu vanotetera vanhu vekutenga kuti vabatsirwe kuti vataure zvavanenge vachitaura voudza vanhu kuti endai munotaura zvakati zvakati zvinonyadzisa sei asi isu hatitaure zvedu zvakadaro tongosiya vakadaro vanenge vachinyepa vanoda kupenda dasha kuti riite lipstick rinoramba riri dasha chete harina zvarinotaura chero mukauya pano mukataura zvamuri kutaura izvozvo isu tinozviona zvakaitika kuti vanhu vaiita zvekumwa doro chero mukada kugadzirisa zvenyu hamenu tiri kutoshamisika kuti kwakauya vafundisi vakawanda kudaro ende vari kutaura 82 vachitaura kunge 82 inhamba shoma.
Avanga vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain. Vaviri ava vanga vari pahurukuro neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa nyaya dzinobata madzimai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 6175 ne-7255 shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.